Tinoona nguva inoyi yezore reyatiri yakangofanana nemamwe mazuva ese atinongorarama mukati memigwagwa. Asi kungoti nguva inoyi kunozoita kunge kwanyanya sereki nekuti vanhu vazhinji vanenge vari pakati pekufamba vachienda nzvimbo dzakasiyana-siyana. But ndangoti chirwere chatiinacho chemumugwagwa hachisi kumbosarudza kuti nguva inoyi ndeyeholidhe here kana kuti holidhe yapera. Chirwere chitongoripo ende chiri kutongoramba chichiwedzera chikasakasika kuti chirapwe.
Ndechipi chirwere chamuri kutaura ichi? Titsanangurei zvishoma ipapo apo.
Chekutanga chandinoda kutanga kunongedzera chinogona kunanga maybe tinongoti pana muchikai kuti iwewe sekambani, let's say iri kambani nemabhazi kana kuti kambani nemakombi, pauri kutora muchikairi uyu uri kumbotarisawo here zvinhu zvakaita kunge kana rekodhi yemuchikairi kuti akabva kupi, akamboshanda kupi, ane makore mangani achidhraivha, unhu hwake hwakambomira sei kana ari panguva dzekudhraivha. Bhozi tikada kutarisa nyaya yezimeni era yekukonzeresa maaccidents mazhinji, madhraivha aya mazhinji izvozvo tikada kutoita statistics tinofanira kuti mutemo unoti PSV inodhira kana munhu ane 25 years zvichienda mberi anofanira kunge ane defensive nemedical. But izvezvi vanhu vazhinji vari kufamba nemota idzivana ende mukaona makesi akawanda ndeyekuti akangoita accident kutobuda otiya, nekuti responsibility chaiyo chaiyo yekuti akatakura vanhu haakwanisi kuita se kuigauchira zvakanaka.
Ndoda kuti titarise kuti zvingadai zvichiitwa ndezvipi zvamunokurudzira imimi mumigwagwa umu kuti mufambike zvakanaka.
Inini ndinenge ndichida maybe kubatsirana nemaorganizations ari kuedza. Tikatarisa nguva idii tine Traffic Safety Council of Zimbabwe nezvetarap vanenge vakazara mumarodzi vachiita macampaigns. Chandinenge ndichida kukurudzirawo ndofunga tikaona example pane zvaitika nezuro kwamutare, kune campaign ine team kwamutare. Vari kuti motikari pairi kuuya pabloko havasingodzidzisa chete kuti ngatifambei zvakanaka, but vari kutoti vakaona problem iri pamotikari iyoyo, motikari iyoyo haichatokwanisi kudarika pabloko ipapo. For example, pane motikari inosvika-svika yakadarika yakatakura vanhu vakawanda, yakabva yatomiswa ikanzi motikari ngaitakure vanhu vanobvumira kutakura imomo. Vamwe vese vari extra vari mubhuti vakapaikirana nekumikisa zvinhu nevanhu zvese ngazviburitswe zvisare pabloko panapa, motikari iende nevanhu ainofanira kuenda nayo. Kodarikawo zvekare nesichecho nekuti matai chaiwo ari pamotikari iyoyo haasi kuita, haina kana insurance, haina kana mutero, zvese izvozvo haina kana certificate of fitness, iri kubva yatomiswa. Mapurisa otouya otoinforce ipapo ipapo. Saka zvinhu zvandinoona kuti zvinogona kubatsira